mapurisa kuti aiwa wakomana vanomwawo vakuwaita mastate witnesses saka varekoda the witness statement from 5 kana vakomana vashanu uyezve in the presence kana kuti paine vavanga varipo namukoma chinopfuukuta kuti babulaya soina rights saka nokudaro mapurisa azoendera mberi achiti pane vakomana vaviri vanga vasina vabereki wavo nekuti vakomana vari under 18 years vanofanira kumirirwa either neparent nemubereki kana kuti neguardian muchengeti pane nyaya yavari kufereseta yakanangana nezvavari kutaura kuti pakaitika mhizhonga kana pakaitika demonstration musi wa 7 February saka mukoma chinopfuukuta vamwe vachizorora kudzimba kwavo pazuva rezororo magwetedo eguwsa nezvananga ari pabasa
ivo vakomana vanomwe ava vari kutiwo nenyaya iyo yavari kuda kuferefetwa kana kuti yavari kupomerwa iyi yekuita mhirizhonga
vakomana vanomwe kuala mumiston vari kuramba mhosva iyoyi yanga iri kutaurwa yekunzi vakaitika mhirizhonga yavakaparticipatini kana kuti yavakaona ivo vari kutoti isusu taitozvibvirwawo kuchikoro tichienda kumba uye vamwe vavo kuri kutaurwa kucopacabana ndiko kwavanokwirira dzimotokari dzekuenda kudzimba kwavo
asi muchiona danho ratorwa nemapurisa iri munoti iwo imi sesangano remagweta
hatingatoti kuwana chikoro kwega tinongozoonawa tega tega kuti zvakamboitika kupi kuti vana chikoro vanotorwa less than 18 years vanotorwa vopinzwa mutsekwende dzakadaiwo kufurufushwa zvakadai zvokuti zvingazotoda kutopindurwa nezimbabwe lawyers for human rights kuti muri kuitireiko wanawo ndofunga kuti wana vanga vari supposed kunga vachigadzirira chikoro chavo vachiverenga vachiprepare ramangwana ravo saka zvinotishamisa asi tiri kungoziva kuti ndo macolors vari kutitonga takuzviziva kuti zvokubopa bopa vanhu ndozvavanoda munozviziva kuti vajob scaler vanga vari muusungwa kubva muna July last year wakazosunungurwa nematare musi wa 14 July havaso wega vakawanda vakomana navasikana vanana masaraure vana Sitabile Dewa vakawanda vana Pastor Maore vana mukoma Peter Mutasa vana magweta vana mukoma Doug Carter saka tirikungoona kuti ichi chitsva ichi chekuti vari kutitonga vakutotageta nevana vari kuchikoro
saka vana ava vazoregwa vachienda kudzimba dzavo here kana kuti vaiswa mumaoko emagweta
mukoma chinopfuukuta vamira variko kumapurisa kusvika vana ava vanzi vaende kumba kutora kwandaita faifa vandova nemastatements arekodwa vachizonzi vamwe vasara vaviri vagozodzoka kufenisa
saka kana vana ava vakunzi mawitness kana kuti zvapupu zvinoreva here kuti mapurisa adomawo vanhu vavari kufungidzirwa ndo vakapara mhosva vakawanikwa nevana
hongu tangonzwa pane zita ratanzwa rataurwa kukamba ikoko mukoma chinopfuukuta vasare varibata vatiudza asi tisingangodedi kuzonzi taita jeopardise kana takanganisira mabasa emapurisa regaitiwo nditi zvichafamba nekupi tichaona zvichaitika